Vachitaura kumucheto kwemusangano weBRICS uri kuitirwa muSouth Africa, vamunangagwa vatora mukana uyu kutenda nyika dziri muBRICS idzo dzakatumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Vamunangagwa vavimbisa vatungamiriri venyika dziri muBRICS kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye dzisina mutauro.
I thank the observer missions, including some from BRICS countries, which have heeded our invitation to join us during this crucial plebiscite. Let me assure you, Your Excellencies, that all measures have been taken and put in place for peaceful, transparent, fair, and credible elections.
Zimbabwe iri kuita sarudzo nemusi wemvuro mushure mekunge vamunangagwa vatungamira nyika kwemwedzi misere zvichitevera kubviswa pachigaro chemutungamiri wenyika kwakaita vaRobert Mugabe muna mbudzi gore rapera pasi pechirongwa chemauto cheOperation Restore Legacy. Sarudzo idzi ndedzekutanga mumakore makumi matatu nemasere dzisina vaMugabe uye makore gumi nematanhatu mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai vasingakwikwidzi zvichitevera kushaya kwavakaita muna kukadzi gore rino. Vamunangagwa vabatana nevatungamiriri venyika shanu dzinoti Russia, Brazil, India, South Africa neChina. Asi Zimbabwe haisi nhengo yeBRICS. Vamunangagwa vati zvinangwa zveBRICS zvakafanana nezvinangwa zvavanazvo mukusimudzira upenyu hwevanhu pamwe neupfumi hwenyika. Vatungamiriri venyika dzemusadhak vapindawo mumusangano weBRICS kunyange hazvo nyika dzavo dzisiri nhengo dzeBRICS. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Mujoma.